Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 7 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Studio 7 inosvitsa makore 14 ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe.
Mari yoramba ichinetsa kuwana munyika zvisinei nekuti hurumende yakaparura mari dzemabond notes.
Masoja anorova zvakaipisisa vadzidzi vepachino University of Technology vachinzi vakaitsepi bhora jena remutambo wepool.
Makanzura ezanupf anovhiringidza chirongwa cheWorld Health Day kuEpworth.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu vakawanda munyika nevemakambani vanoti dambudziko rekushomeka kwemari mumabhanga ratanga kukomba zvakare zvopakuti vanhu vanetseke pasina chiedza chekuti ringapedzwe sei. Nyaya yemitengo mitatu munyika yave kunyatsodzikawo midzi vanhu vachibhadhariswa mari dzakasiyana pakushandisa maATM cards, mabond notes nedhora rekuAmerica. Nekuona kuti dambudziko remari rave kuramba richikura, hurumende yakasunga vamwe vakuru vemakambani anoti Bathroom Boutique, Builders Home ne Eurostar Electrical Company Limited. Makambani aya ari kutongwa pasi pemutemo weBank Use Promotion Act achinzi haasi kuendesa mari kumabhanga mukupera kwezuva.
Vachitaura mudare reparamende nezuro, gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vakatiwo hurumende ichadzika mutemo wekutorera mamwe makambani maresinesi kana vakasaendesa mari kumabhanga mukupera kwezuva. VaChinamasa vanoti vakaisa ziso ravo pamakambani akaita seMahomed Musa, OK Bazaars, TM Pick and Pay neChoppies.
Chitore cheChoppies ndechemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti avo vaimbovawo gurukota rezvemari munguva yehurumende mubatanidzwa. Vabiti vanoti chapa kuti mari inetse munyika kutadza kutonga kwehurumende yeZANU-PF.
Mari hakusina because iri kusupporta budget deficit, iri kusupporta domestic debt. Iko zvino budget deficit tirina much kudai zviratopfuura kuma 22%, domestic debt ya 43% of GDP. It's going to get worse to get money out of the bank. Hapasina munhu achatrusta bank. It's going to get worse now because ZANU yana Chinamasa vakusunga vanhu vavari kufundzira kuti vane mari pasi pemapiro. So the minute you put in zvimutemo, the minute you put inonzi pachirungu dirigism, the minute you put over legislation, vanhu vanoita go the other way round. Economic seeds zvinhu zvikaita zvishoma, vanhu vanodimanda zvinhu zvikawandisa, mutengo unoderera. So when you put restrictions and say mari hakuna, tinokusungaisa mari mabank, vanhu vanoenda the opposite way.
Ko vabiti tiri kunzwa kuti pane vamwe vemakambani vakatoendeswa kumatare vachinzi vachikora mutemo weBanking Act. Pane chikamu here chekuti vanhu vangakwanise kusungwa pari zvinhu kana kuti vanenge vakuda kutogadzira mutemo?
Hongu pane kasection keBank Use and Promotion and Money Laundering Act. Ndisingakanganise inofanira kunge section 24. Inotaura kuti munhu anofanira kunge achiisa mari mubhenki. But kasection ichakakaka kanofanira kuti katorwe mucondect. Money laundering mutemo uri kupushwa neUnited States of America neofisi inonzi OFAC. OFAC iri kuda kutresa mari dzenga dzichisupporta terrorism ana Al-Qaeda. So yakufosa kuti vanhu vane mari maUS dollar vabhenki. But in the context where mari yenyu inimi, US dollar domestic currency is debatable. because kana iri dande iri Zimbabwean dollar pasina kana issue. So kamutemo ikakaka kanofana kuti kaiswe in context because ZANU is taking it out of context.
Vabiti ko mari inogoshaika iko zvinosenyika yakutengesa forgery.
Haiwavo. Haiwavo. Mari yeforgery impact yacho iri very insignificant to the extent yekuti the bulk of money that theoretically is supposed to go to my farmers, the majority of my farmers, vanori mane contract farming. So imari iri kutotorwa nemakambani akatasana Northern Tobacco sanani.
Vatendai biti vaimbova gurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Vechidiki vezano PF vanonzi vavhiringidza chirongwa chekucherechedza zuva rezveutano pasi rose reWorld Health Day icho changaichifanirwa kuitirwa muAirport nhasi. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Vechidiki ava pamwe nakanzura weZanu PF anomirira Ward 2 vaJafet Chiromo vachadzisa urongwa hwekuenderera mberi vachiti vanga vasina kudzwa nezvemusangano uyu. Vadzinga vanhu vanga vaungana mapurisa akatarisa kunyange hazvo mapurisa ainge aziviswa nezvemusangano uyu. Mhemberero idzi dzange dzakarongwa neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights pamwe neAirport Residents Development Association. Vechidiki ava vati vanoda kubhadharwa kuti mhemberero idzi dzienderere mberi. Vachiromo vatiwo sakanzura weward rine nzvimbo riri kuitirwa mhemberero idzi havana kunge vaziviswa nezvemusangano uyu.
Uko kubhodhuka vatotaura kuti hatina kuvaningirini tavarambidza muri kuona vechechi iri apa pai vanobhadhara matemporary ningirini worshiping yavo avanobhadhara matemporary worship kana mukati vashedza yavanobhadhara saka makungesvika nokukanganiswa nevanhu vangoita kungosvika unoita kungosvika kunogara panzvimbo yavasina ngopiwa avo vacho vari kubhadhara kucancel vasina kana chauri why cancela is not informed.
Aiwa haina kuclear kuti muitire pano nai kana makutita nharo ka orait go ahead kana maroita nharo ii kuikiri go ahead muda kuti nditongese kunonza mhino izivi murume wadi mei ndikutaura zvemutemo mafinga ndikutaurira mutemo did you consult me mandikonzera kuti murike unoitira panapa wezi nyapetwa mandikonzera kuti murike unoitira panapa.
Asi mutungamiri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vati vakazivisa kanzuru nezvourongwa hwavo uye vanga vakokosa chigaro weAirport Local Board avo vazokundikana kuuya. VaFambirai vati vatsigiri veZanu PF vanga vachivapomera mhosva yekuita zvematongerwo enyika.
Chichazoitika ndechekuti pane vazouyawo vachiita zvematongerwo enyika vachiti uno uyu uri kuita sekuti wamukana wokuita politics zvinenge zvisiri zvavanofarira. Asi tiri panyaya iyo tinyatsoona kuti nyaya yemvura yeutsanana hwevanhu newenharaunda hazvinei nezvekuita nezvematongerwo enyika. Zvinhu zvakakosha munyaya yemagariro evanhu upenyu madevelopment issues nekuti isusu tinovimba kuti kana pane mvura yakachena pane utsanana uye vanhu vakachena zvinoisa kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Sasa izvozvo ndorangariri donzvo redwe musangano wanhasi.
Munyori musangano reAirport Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vashora zvikuru kuvhiringidzwa kwemusangano uyu vachiti zvinonyadza kuona makanzura achiita unhu hwakadai.
Zvaitika izvi zvekutirambidza kuita commemoration yedu zviri kuratidza kuti makanzuras edu havasi kusenza nevanhu, vari kusenza vakachivisana nevanhu nekuti vari kuziva zvavari kuita kuti ndo vari kukonzera matambudziko ezvehealth apo pavari kudownsize masins evanhu vechitengesa vasingapi vanhu tap water vasingapi kugadziri masuweji epo zvese izvozvo hamuna. Zvimwe zvinhu zvavari kuziva kuti mareports zviri mureport yatatoda kuipa commissioner vehuman rights commission kuti vaono zvatakaasesa tikaongororawo muno mepo kuti tine madoctors eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi avo vange vari munyarikani pamhemberero idzi vasvika panzvimbo yemhemberero vanhu vachidzingwa nenhengo dzeZanu PF. VaMugwadi vati komishini yavo inobvumirwa nebumbiro remutemo yenyika kuita misangano painodira ichidzidzisa veruzhinji nezvekodzero.
Nyaya dzekodzero kana tichidzitaura kazhinji kazhinji kutaurira mapurisa kungoti pazongova ne law and order. Otherwise, tinenge tisingasungirwi kana kumanikizwa kuti tikumbire mvumo yemapurisa ayo.
Kunyange zvazvo chiitiko chichaitika pedyo negedhe repakamba yemapurisa muEpworth, vanhu vadzingwa sembwa mapurisa aya akatarisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Masoja mapfumbamwe anonzi akarova zvakaipisisa padzidzi vepachinoi University of Technology neZuro Maneru panzvimbo yeChinoi Training Center. Zvinonzi masoja aya akati ainge ashaya bhora jena apo vaitamba pool ndokupomera vadzidzi ava mhosva yekutora bhora jena iri. Vanhu vaviri vanonzi vakakuvara zvakaipisisa, mumwe wavo akasonwa mastitch mana pamusoro petsiye dzake. Mumwe vanhu vakakuvara ava munhuwo zvake akanga apindira achiti vadzidzi ava vasarohwe. Vadzidzi vepachinoi vanonzi vakaedza kumhanyara nyaya iyi asi havana kuwana rubatsiro kubva kumapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwawo divi remapurisa.
Masvondo maviri apfuura, chimwe chikwata chemasoja chinonzi chakarovawo vadzidzi vepaMidland State University, vanhu vanodarika makumi matatu vakakuvara zvakaipisisa. Masoja aya anonzi akarova vadzidzi ava achiti aidzosera kurohwa kwakanga kwaitwa mumwe wavo nevamwe vadzidzi vepachikoro ichi mushure mekunetsana pamusoro pemumwe mudzimai panzvimbo apo vainwira doro vose. Hurumende yeAmerica neZuro yakarwisa imwe kamba yendege dzehondo dzeSyria senzira yekutsividza kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu vanodarika zana nemuchetura wakashandiswa nemauto eSyria kuvanhu vayo kutanga kwesvondo rino. Kurwisa uku kunonzi kwakabvumidzwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump avakati nyika yavo yatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwekushandiswa kwezvombo zvemuchetura. Danho iri rinopikisa gwara raitungamidzwa namaTrump munguva yekutsvaga rutsigiro apo vaiti America haifanirwe kupindira muhondo dzedzimwe nyika. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika ichishanda yakazvimirira vaCharles Mutasa vanoti danho rakatorwa navaDonald Trump idanho rehurumende yeAmerica ravaive kutevera kwete ravo voga. VaMutasa vanotiwo vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti vaTrump munhu akaita sei sezvo vachishanduka nemamiriro anenge akaita zvinhu panguva iyoyo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iri kuitika muSyria inyaya yakati homei, haisiri nyore kunatsoinzwisisa mafambiro ayo. Asi kana makatarisa mutemo wezvekurwa kana kuti wehumanitarian law, America iri right kuti iri kudzivisa kushandiswa kwemuchetura. Asi mukazozvitarisawo makatarisa nezvematongerwo enyika neukama hweAmerica nenyika dzakaita seRussia, muchazoona kuti America inofanira kunge iri kuita izvi kuti iwane mamanikidziro kana kuti kusvikidza Russia kuti vasvike pakutaura nekuda kwedambudziko riri muSyria. Nokuti Syria sekuzova kupenyu yanga ine tsirisikiro hwakawanda hunobva kuRussia, zvanga zvichiita kuti dambudziko iroro rinetse kupedza.
Asika vaTrump nguva yavaitsvaga rutsigiro vakatombonge vachisoropodzawo vaObama nenyaya yekupinda muhondo dzedzimwe nyika. Mungaona sei danho ravaita irori rekushandura zvavaimbenge vachitarisa kana vatingati policy reversal?
Ichokwadi kuti unogona kuti ipolicy reversal, asi chatinoda kuziva ndicho kuti munhu anonzi Trump haasiri munhu wekuti unogona kuti nhasi aita ichi mangwana achaita ichi. Anogona kungouya nezvimwe zvinhu zvine kukashamadza zvaanoita. Haasiri munhu ari kuti vatingati achanatsoteedza zvinhu zvaaivimbisa pakutsvaga rutsigiro rwokuva mutungamiri wenyika yeAmerica. Zvinenge zvaita panguva iyoyo zvaanenge aadvaizwa nevamwe vake kuti kuda pamwe ndo zvinoshanda, ndo zvaanoita izvozvo, kwete kuti tingati ane gwara kana polisi chaiyo chaiyo yaakamira nayo.
Zvinorevei izvi kunyikawo dzakaita seZimbabwe?
Zvazvinongorewa ndezvokuti vano da kugadzirira kuti America inogona kungoita zvayangoita kana iri pasi peutungamiriri wa Trump. Haisi nyika yekuti munogona kugadzirira kuti isu tadai saka America ichadai.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosimutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvuru zvevanhu muSouth Africa zvapora nhasi munyika yose, vanhu vemarudzi akasiyana siyana vachiungana munzvimbo dzakawanda munyika yose iyo inoonekwa samasanganise zvichida kuti mutungamiri wenyika iva Jacob Zuma vasiye basa. Vakuru muhurumende nhasi masikati vati kuratidzira uku kwaitika murunyararo, kunyange hazvo masangano enhau yemunyika iyi ati mapurisa ashandisa mabara erabha kuchikwata chevanhu vanga vachiratidzira vachitsigira vaZuma pakati peguta reJohannesburg.
Vanhu vatatu vanonzi vaurayiwa nhasi muStockholm kuSweden mushure mekunge rori yarovera ichipinda mune chimwe chitoro. Mapurisa muStockholm atsimira nezvekufa kwevanhu uku uye kukuwara kwevamwe vane chitsama vakapawo yambiro yekuti vanhu vasapinde mukati meguta. Mutungamiri wehurumende yeSweden vaStefan Löfven vati chiitiko ichi chakarerekera muugandanga uye munhu mumwe chete asungwa.
Upfumi hweAmerica vakakwanisa kungowana mabasa anosvika zviuru makumi manomwe nezvisere mumwedzi wakurume, kunove kukura kwemabasa kwakadzikira zvikuru kudarika zvanga zvichitarisirwa nenyanzvi mune zveupfumi dzakawanda.
Nepenyuro yeStudio 7 yasvitsa makore gumi nemana nhasi ichitepfenyura murimi rwechishona nendebele. Vakawanda vanoti nepenyuro iyi iri kuita basa guru mukutepfenyura nhau dzisina divi radzakarerekera. Vamwewo vanoti Studio 7 inofanira kupiwa mukana wekutepfenyura iri munyika. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda kubva kumativi mana enyika vanoti vanofara chose nebasa riri kuitwa neStudio 7 sezvo ichivapa nhau dzisina divi radzakarerekera. Vazhinji vavo vanoti nepenyuro iyi inopawo mukana kune vakawanda zvisinei kuti vanomirira bato ripi. Vatapiwa Clayton Mufava vekumaramba pfungwe vanoti Studio 7 inepenyuro inosvika kunzvimbo kwavo uye inonzwikwa zvakanaka chose kudarika nepenyuro dzemuno.
Nepfenyuro yeStudio 7 ndikatito nepfenyuro yasara yaikuterwa ne1 kunyange maramba kufungwe muchidzi makaoma hapindi eri kuti inotaura nawo sezvazviri zvichisiyana nemamwe mazipfenyuro akafanana na Radio Zimbabwe nekuti havatauri chokwadi nguva zhinji yese. Zvimwe zvezvinoti zvinoitika zvinobata nokurwadza wanoramba vachiti hazvina kunge zviriko, asi nepfenyuro yeStudio 7 inotaura zvazviri.
Vamupfa vanoti dai Studio 7 yaramba ichiita basa nemazvo uyewo dai vatori venhau vayo vapinda mumaruwa nekuti ndimo mune nyaya dzakawanda dzevanhu vari kudzvinyirirwa nekunyimwa chikafu nembeu. Kanzura weward 27 kugutu South vaJeffrey Stange Mare vanoti vanofarira Studio 7 nokuti ndiyo nepfenyuro inovapa nhau dzechokwadi. Mumwe anoita zvimitambo yematerevhizheni achigara kuEpworth vaProsper Ngomashi vanoti Studio 7 iri kuburitsa nhau dzakasiyana nedzimwe nepenyuro dzese uye inofanira kupiwa mikana wekuita basa rayo pachena muZimbabwe.
Imwe nepenyuro yekuti ikapiwa mukana wekutepfenyura zviri pamutemo iri muno munyika medu, vanhu vanowana kwekuteerera kumwe. Hatingarambe takangoteerera divi rimwe chete. We need to hear from both sides.
Mumiriri wemufakose mudare National Assembly amai Paulina Mpariwa vanoti vanofara chose kuti Studio 7 yave nemakore akawanda kudai ichitepfenyura uyewo inoendesa naupasi rese. Asi vanoti dai pagadzirwa maradio anonatsobata Studio 7 vachiti maradio mazhinji munyika haabati nepfenyuro iyi.
Nokuti mukatarisa maradio mazhinji ari munyika muno anyatsobata kuti vanhu vanyatsonzwa zvakanyatsokwana programu isati yadi yanyatsopera. Toda kutenda kuti ngairambe ichiita basa iroro, ende tinotokumbira kuti dai vanga vaita kana maripota akawanda kwese kwese kusvira zvizvidi zvatifanike kunyanyanya takuenda kumaelectrics naizvo.
Mumwe mugari wemuHarare amai Winnie Mambo vanoti kunyange hazvo Studio 7 iri kuita basa rakanaka, inofanirawo kupinda mumaruva sezvo ichinyanya kuburisa nhau dzemumadhorobha chete.
Ndinofunga kuti ndinofanira kuenda kumamwe maruva. Ndanyanya kuona nyaya dzizhinji dzinobva muHarare zvinenge zvaitika muHarare. Asi zvinenge zvichiitika lesi kuna Namutoko, kuna Nanyamapanda handizvoone zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe maripoti kunzvimbo dziri outside Harare.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangiraiva Obert kuti vanoti Studio 7 inhepfenyuro yevanhu uye izvi zvinoonekwa nemukurumbira wainayo kumaruva nemunzvimbo dzese munyika.
Ini ndotoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwaGutsuku nedzimwewo nzvimbo dzatinofamba, unotonzwa vanhu vachibvunza kuti vakuti takakudzwai paStudio 7 uri mukati nechakasara pasi kwenyika kumwe kwokuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station neTV, asi kunzwa uchinzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Asi mumiriri weMakonde muNational Assembly vaKindness Baraza veZANU PF vanoti nepfenyuro iyi inofanira kutevedza mitemo yekutepfenyura muZimbabwe.
Isu tiriona kuti muri kungoramba muchiita zvinhu zvisingabvumirwi nemutemo, kuti muri kungoramba muchingotumira mashoko muchitepfenyura muri kwamuri kuAmerica ikoko. Sezvo ndakambotaura zviya zviya, onai kuti zvamuri kuita zviri pamutemo. Iye zvino pari zvino tinokuteererai, vanhu vanokuteerera ende tinotaura nemi, asi zvamuri kuita hazvisi pamutemo. Saka onai kuti nepfenyuro yenyu iyi yeStudio 7 yatepfenyura zviri pamutemo.
Asi vaimbonyorera bepanhau reDaily News zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vanoti Studio 7 iri kupa chitsvambe kunhepfenyuro dzese dziri munyika nekuti iri kuita basa rakanaka chose nekuburitsa nhau dzakajeka isingatuke kana kunyumba vanhu. Dr. Rohanya vanoti hazvivashamise kuti vamwe muhurumende havafariri Studio 7 nokuti vane zvakawanda zvavasingade kuti zviburitswe.
Isu tinoda kodzero dzevanhu. Studio 7 inotaura zvekodzero dzevanhu. Zvatatira kunzwa vacho vakazungurira vanga vapinda kuchipatara vachindo nenyaya dzeBP. Isusu hatidi munyika inoita izvozvo, kushungurudza vanhu kuti vandosvika vachiita zvo zvakaita seizvizvo. Kana munhu akaresva, munhu anofanira kutaurwa naye zvakanaka, vanhu vachinzwisisana. Studio 7 inopa mukana mavoices ose wa, asi hurumende haitoendi kutoti even kana vakazikuwere vatotaurwa nezvavo. Ndosaka muchiona muherald kazikuwere kazikuwere kazikuwere. Zvinoita kuti nyika ino problemu yemunyika muno ndikazikuwere. Aiwazve problemu yeZimbabwe hasi kazikuwere.
Studio 7 yakatanga kutepfenyura muna 2003 apo zvinhu zvainge zvakaoma panyaya dzekutepfenyura munyika. Kunyange hazvo pave nenhepfenyuro dzakawanda munyika pari zvino, vanhu vanoti nhepfenyuro idzi hadzinonyanyosiyana nenhepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation sezvo vanhu vazhinji vakapiwa marezinesi vari mubato riri muhurumende reZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Studio 7 ine vatori venhau vari mumativi mana enyika kusanganisirawo vamwe vanoshanda vari muWashington.
Ndakamirira Studio 7 pamakwe Township kuGwanda North, ndine Taura Ishava.
Ndakamirira Studio 7 muChipinge, ndini Patricia Mudadikwa.
Ndakamirira Studio 7 muKaripa, ndini Arthur Chigoriwa.
Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gabi Maramba.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Aiwa, tinoti makorokoto kuvatori venhau veStudio 7 pamwe nevateereri vari kutitsigira muzvirongwa zvedu.
Mashoko anoferera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neEgypt. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mazuva mashoma apfuura vakaita musangano nemutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi kumuzinda weWhite House muWashington DC. VaTrump vanoti Egypt inyika yakakosha zvikuru munyaya dzekuunza runyararo kunyika dzemuMiddle East. America inoti inotsigira zvikuru vaAl-Sisi. VaAl-Sisi vanonzi vatora matano akasimba kuvandudza nyaya dzechitendero chechiIslam uye kuvandudza upfumi. Mutungamiri weEgypt anonzi ari kusimbisawo mabasa ekurwisa zvikwata zvinopfurukidza mwero zvikuru mudunhu reSinai. Ukama hweAmerica neEgypt hunosimbiswa zvikuru nekudyidzana munyaya dzechiuto. Asi vaTrump vanoti vanoda kusimbawo kudyidzana munyaya dzezveupfumi neEgypt. VaTrump vanoti vanofunga kuti ukama neEgypt hucharamba hwakasimba. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neEgypt. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzedu dzemitambo. Makundano ekastolaga Premier Soccer League ari kupinda munharaunda yepiri. Caps United iri munhandare yairi kuramba kudyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kepekepe adzoka National Sports Stadium kumo asati akundwa kwegore nemwedzi mitatu achitatira zvekare kubanda Harare City iyo yave nemurairidzi wayo wechitatu pagore rimwe chete. Gore rino chete maGreen Machine apinda munhandare iyi katatu achikunda kaviri kusanganisa kurova Dynamos nekuita mangange kamwe chete neTP Mazembe yekuDemocratic Republic of Congo. Vanotevera chikwata ichi havati kutarisira kuti Harare City ndiyo ingapunze nhoroondo yakasimba yakadai, vachiti ivo vashanyi ava vachachekwa sekutaura kwamuzvare Leslie Marufu.
Mugiraundi umo munodzikomba National Sports Stadium haina kana 1 goal apa, zvinochekwa.
Harare City yacho haisati yagadzikana mushure mekupa basa murairidzi wayo wechitatu pagore rimwe chete. Mwaka wapera chikwata ichi chakatanga china Taurai Mangwiro ndokuzomudzinga vachipa basa kuna Moses Chunga. Chunga wacho akaendeswawo zvekare kuchisara Mike Madzivanyika. Pamusoro pezvo mutambi wavo ane mukurumbira Ronald Chitio akavasiya asi anenge ari munhandare nesvondo achitambira Capes United. Zvakamira zvakadai, Dynamos yakananga kuGibbo Stadium uko iri kunosangana neTriangle iri kurairidzwa naTaurai Mangwiro uyo akambotambira Dimbare. Asi chikwata chinonyanyotaurwa nezvacho iHighlanders iyo iri pamusha muBaba Field Stadium neShabani Mine nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvaitwa neStudio 7 kwemakore gumi nemana ichitepfenyura.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Studio 7 inosita makore gumi nemana ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe.
Mari yoramba ichinetsa kuwana munyika zvisinei kuti hurumende yakaparura mari yemabond notes.
Masoja anonzi anorova zvakaipisisa vadzidzi vepachino University of Technology vachinzi vainge vaviga bhora jena remutambo wepool.
Makanzura ezano PF anonzi avhiringidza chirongwa cheWorld Health Day kuAirport. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.